I get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 17, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoramba ichiendeswa kumatare nemabatiro airi kuita sarudzo asiri kufadza mapato akawanda. Nengo dzeTripleC 40 dzakasungwa muHarare dzomiswa pamberi pedare. Vatsigiri vezano PF vopomerwa mhosva yekutuka nhengo yeTripleC iri kukwikwidza musarudzo kwazvimba pamberi pevaongorori vesarudzo veEuropean Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Panyaya yokudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers.
Kunyange hazvo sarudzo dziri kuitwa musi wechitatu svondo rinouya, zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kupomerwa mhosva dzekusatevera bumbiro remitemo zvopa kuti irambe ichiendeswa kumatare edzimhosva. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Kwemapepa ekuvhotera kana kuti ballot papers yanga yaendeswa kuzeki kumatare nebato reTripleC. Gweta reZeki vatawanda Kanengoni negweta reTripleC Advocate Tabani Mpofu vatenderana kuti ZEC isume bato iri nezvekuri kudhindwa mapepa ekuvhota kana kuti ballot papers uye kuti achaendeswa sei kumatunhu akasiyana siyana. Asi mutongi ati kana TripleC isina kugutsikana inodzoka kudare musi wemuvhuro. Mutauriri weTripleC Muzvare Fadzai Mahere vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika.
Magweta aisa maarguments zvakare, asi nyaya yacho yanzi ichazonzwikwa musi weMonday. Saka tinotarisira kuti nyaya iyoyo ichanzwiko zvakare, uye nyaya yekuti maballot zvakare kuprintwa kwawo kuti akaprintwa kupi mangani design yacho nyaya iyoyo yapostponwa zvakare kuti izonzwikwa musi wa21.
Asi mutauriri weZANPF vaChris Mutsvangwa vashora TripleC nekuendesa ZEC kumatare.
Kuenda kumakota hatina chigumbu nako, ndosaka takaisa makota. Ikodzero yevanhu vese vanoda kuti zvisarudzo yemuZimbabwe ionekwe kuti ine chokwadi iri pamandoropati. Chatinokadzikana nacho ndechekutukidzira makoti acho iwayo, matare iwayo, kutukidzira mapurisa acho iwayo, kutukidzira ZEC. Kwakuvati nenzira yekuti ndaenda ikoko haana kuda kundipa judgment yandinoba mutongo wandinoda, saka hausisiri right.
Kunyange vamutsvangwa vari kushora TripleC nekuendesa ZEC kumatare, nhengo yebato ravo vaLovedale Mangwana vakakwirawo matare kuti vaive gurukota vaSevia Kasukuere vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vatsigiri rebato reZANPF vakaendesawo nhengo dzeTripleC kumatare kuBulawayo kuti dzisabvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakatenda nezuro kuti vamwe vanhu vainge vatovhota. ZEC inoti mutemo hausungire vanopikisa kuti vange varipo. Mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reTripleC 40 kusanganisirawo mumiriri webato iri musarudzo dzekutsvaga mumiriri weparamende kuGlenview South baGlenview Hakata dzakasungwa nemusi wechipiri pamachipisa kuHighfield dzamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi asi gweta ravo vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti vasungwa havasi kubatwa zvakanaka.
Mabatiro acho avari kuitwa ivadho ari kutotishungurudza sezvo because tinoona kuti constitution yedu inotaura kuti munhu wega wega chero asungwa anofanira kutreatwa nehuman dignity. Maclients angu havana kubva zvavasungwa havasati vageza havana mbobvira vapuwa chikafu neestate havana kukwanisa kuaccessa matoilets pavanga vakadetainwa pacho and maconditions avanga vachigara acho they are not fit for human beings.
Nyaya iyi yanga ichiri mudare pataenda pamhepo mapurisa ari kuti vatsigiri veCCC ava vaifamba vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo kuHighfield zvavanoti zvinotyora mutemo weMaintenance of Order and Peace Act kana kuti MOPA. Zvichakadaro bato reCCC rinoti misangano yaro kumashonaland central nhasi yambenge ichikanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF asi vakafanwa bata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vafarai marapira vanoti havakurudzire zvemhirizhonga. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika nebato reZANPF vaConstantino Chiwenga vaitawo musangano wekutsvaga rutsigiro padekezi high school kuInciza South Constituency kumatebeleland South uko vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo sezvo vari kuti raunza budiriro. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Mo.
Kukandira namakobvu nematete nezvesarudzo kuri kuenderera mberi pakati peZANPF neCCC. Bato reZANPF richipomera CCC mhosva yekuda kukanganisa chimiro chenyika kune vanoongorora sarudzo ichishora matare mapurisa nevezek. Asi veCCC vanoti kana uchida kuona mai vechidhoma bata mwana wacho. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muguta reHarare, mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa vati bato reCCC harina kugadzirira zvakakwana naizvozvo riri kutya kupinda musarudzo vhiki rinouya. VaMutsvangwa varamba kuti pane mukana wekuti bato ravo ringakundwa nereCCC musarudzo dzemutungamiri wenyika.
History yedu kubvira 1960 patakafuma pati ndeyekuwira chete tinorwisa zvakasimba kuti tisarudze. Saka hazvimbopindi mupfungwa medu kuti tingaende kumapiri kuti chinorudza nenzira kuti tiri kuseenza zvakasimba nyika yedu kutya kurudza kwatiri kuita kuti tiseenze zvakadaro.
Panyaya yegwaro revavhoti vamutsvangwa vati harina kukosha kuti vanopikisa varipiwe sezvo veruzhinji vachikwanisa kushandisa mbozhanhare dzavo kuona kuti vari mugwaro revavhoti here.
Hakuna pane nhamba yese yamunopiwa kuzvicheka wanzitichitaurira.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Maere vati kuramba kwavamutsvangwa kuti bato ravo reZANPF rinogona kukundwa musarudzo zvinoreva kuti bato iri rinoda kuramba richitonga kunyange rikadyiwa.
SeCCC tinoziva kuti ZANPF haikwanise kukunda musarudzo dziri free, fair and credible kana kuti vanhu vachivhota vakasununguka. Ndosaka vachishandisa nyaya dzekumbunyikidza vanhu kuponda masapoti edu, kupisa dzimba dzevanhu veCCC, kushandisa mapurisa kushamise marali edu, zvese izvozvo nokuti vanoziva kuti havachafarirwa nevanhu havasisina support. Saka tishamise zvakanyanya kana vamutsvangwa vachitaura kuti patichazovadya muso 23 vacharambira panzvimbo. Saka tinoyambira veZANPF vakuru vose kuti varemekedze zvido zvevanhu, varemekedze mutemo, varemekedze constitution.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati CCC iri kurova bembera kuti sarudzo hadzina kumira zvakanaka nekuti haina kugadzirira zvakakwana.
CCC sezvo tasarwa nemazuva mashoma ari pasi pevhiki inofanira kuzviona kuti yakagadzirira zvakadii kuti ipinde musarudzo, kwete kuti itange kunongedzera mapazi ehurumende akamirira kuona kuti sarudzo idzi dzaitwa pamutemo here.
Asi vanoongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika Varashwit Mukundu, vati Zanu PF haifanire kuita seiri kuda kurambira pachigaro kunyange ikakundwa nekuti hazviratidze utongo wejekerere.
Zvinoreva kuti kuitwa kwesarudzo uko kutandanisana nemhepo nekuti hakuna chinosanduka mukati mafungiro ebato riri kutonga reZanu PF pamusoro pekuti rinogona kukundwa here. Ibato rinofunga kuti rakadzikwa naMwari kuti ritonge nyika yeZimbabwe nekuti ndiwo rimwe remapato rakarwira nyika inoyi kubva kuutongi hwavajanyiriri varungu. Saka izvo zvinovapa kuzvikudza nekuzviremekedza kunopfurikidza murayiro wenyika unotaura kuti vatungamiriri vanosarudzwa nevanhu.
Vamutsvangwa vashorawo zvikuru maitiro ebato reCCC vachiti vari kuda kuti masangano ari munyika akauya kuzoongorora sarudzo aone sekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyaya yesarudzo. Asi veCCC vanoti ukama huri pakati peZanu PF nesangano reZEC, mapurisa, matare edzimhosva uye ZBC unoratidza kuti masangano aya anotsigira bato riri kutonga zvinoita kuti nhandare yesarudzo isaenzana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZanu PF vari kupomerwa mhosva yekutuka nhengo yebato rinopikisa reCCC pamberi pevaongorori vesarudzo kubva kusangano reEuropean Union kwazvimba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaongorori vesarudzo ava vaitaura nemumiriri weCCC vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuzvimba West. Vameki atanyanyiwa pamurombedzi painge paine musangano webato rinopikisa iri wekutsvaka rutsigiro. Vatanyanyiwa vanoti pavakatanga kutaura nevaongorori vesarudzo pakabva pasvika imwe motokari yaive nevanhu vana vainge vakapfeka nhumbi dzebato reZanu PF avo vaiti vaida kuziva kuti chii chaidiwa neveEU kubva kwavari.
Pakabva pasvika imwe motokari yaive nevanhu veZanu PF saka ndadaro ndakabva ndapindura ndikatiiwe auyo chii
Vakabva vatoti. Vanoti vaongorori vesarudzo veEU vakabva vatiza. Vatanyanyiwa vakasiya basa muchipurisa vave nenyembe pamusoro yaassistant commissioner. Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7 veEU vatenda kuti pane vanhu vakadarika nepavaiita musangano nevatanyanyiwa vachidaidzira mashoko avasina kutaura. Vati havo musangano wakazoenderera mberi. Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato reZanu PF Vafarai Marapira vanoti bato ravo harina chekutya. Sachigaro remusangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti hapana chakaipa kuti vaongorori vesarudzo vataure nenhengo dziri kukwikwidza nevamwewo vane chekuita nesarudzo. Mumazuva adarika mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanga vachiyambira vaongorori vesarudzo kuti vasapindire mune zvavari kuti zvematongerwo enyika. Vacharamba vari kunyanya kushora veThe Carter Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye veEllen Johnson Sirleaf Center inotungamirwa nevaive mutungamiri weLiberia amai Ellen Johnson. Masangano aya anoremekedzwa pasi rose nekusatora diri panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Vatungamiri gumi nevatanhatu venyika dzemusadik vasangana muAngola nhasi pamusangano mukuru weExtraordinary Summit. Asi kunyange muZimbabwe zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka pamberi pesarudzo, nyaya iyi haina kuzeiwa zvizere. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vari pakati pevamwe vatungamiri veSadak vari muRwanda pamusangano wechimakumi mana netatu kana kuti 43rd Summit. Musangano uyu uri kuuya panguva yakakosha sezvo Zimbabwe iri kuita sarudzo nemusi wechitatu svondo rinouya. Mutungamiri webato ropikisa vaNelson Chamisa muhurukuro yavakamboita neStudio 7 vakati SADC yakakosha kugadzirisa mabopoto mudunhu.
Kana iri SADC neAU ndivatetezve ndokana sekuru ndirogwevheka ndiye sadumba. Toda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa marooro, panodikwa sadumba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa ana sekuru, vanodikwa kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kaite moto watadza kumuka uyu. Ngatishikudzirei netiweki yaita shomai, panoda mabhusta. Saka SADC ibhusta, AU ibhusta. Sazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu ndinongomuziva zvokukundwa zvokuda kudetsa. Asi
asi vakapanobata chigaro chemukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Maratira vanoti pari zvino sangano iri harifaniri kutaura nyaya yeZimbabwe zvakanyanya.
Isu pamalechen yedu SADC inotorwa nevamiririri vayo vanenge vachimonita vachitarisa kuti tiri kuitawo maelechen edu nenzira ipi. Chinonetsa maopposition awo asina chokuita, asina chokutaura. Vajaira ngoti kana kambonzi election chavo kumanya vachida kundoti election dzaina chakanaka chaitika. Izvi ndo zvavasingaoni kuti ndo zvinoita kuti ivo vasasapoti nozvinjire Zimbabwe. Nekuti ivo vane simba ravo neshungu dzavo ndepekuda kuti nyika yeZimbabwe irambe ichingosvuurwa nokutsorokodzwa nokubenga. Asi ivo pavanonzi iyo Harare ndimi muri kutonga, chigadzirai nzira, havana chavanoita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vanoti havangashamisiki havo saka ikasanyatsozeya nyaya yeZimbabwe kunyange zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Tabvunza vaMabhenge kuti kana SADC ikasataura nyaya dzakakosha dzinenge dzeZimbabwe inenge ichitaure chii chaizvo.
Ichange ichingori makadii zvinoseiko kunyika dzenyu uku? Haa, tinotenda tinotenda. Aiwa imi itai sarudzo zvakanaka. Imi veDRC mirai zvamuri kuita izvizvi. Imi veSotho tinotendawo nekuti muriratidza kuti muri kufambira mberi zvakanaka. Imi veEswatini zviri kufambawo sei ikoko? Kune maita kuti nyika inge ichifamba mberi mune zvakanaka. Handiye bhabhai bhabhai. Tozoonana. Saka ndingatiri kuti tingati tinganyanya kutarisira kuti pane chinobuda muSADC Summit. Handifungi hangu kudaro, asi zvakadaro hazvo hazvimisi vagara vachiita ivo yatingati advocates kuti varambe vachiita, nekuti izvozvo zvavanoita ndo zvinobatsiridza kuti iyo SADC yacho igare yakabata waro unoratidza kuti zvinhu zvingangoenda manyamaamire nerongo, kuzoitira kuti pakazoda kuitwa Extraordinary Summit vange vainewo chavakabata chinenge chirazva chichiri kuitika munyika.
Vanenge vavisa chigaro panopera musangano uyu mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco avo vari kutora chigaro kubva kumutungamiri weDRC vaFelix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. endai pa Facebook page ya VOA Shona kana mchida kunzwa nao zinenge zichango burwa uye kana mchida okupa pungwa zenyu pa nao zedu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto musangano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kusangana muGhana nhasi nemangwana kuti vazive nyaya yekuti vangapindire sei muNiger umo makapidigurwa hurumende nemauto. Vakabvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum pachigaro vanoti vari kuda kuvatongera mhosva yekutengesa nyika. Vanoti vakavabvisa nekutadza kudzivirira nyika kubva kuzvikwata zvinopfurikidza mwero zvakaita seAl-Qaeda neISIS. Asi nezuro mauto gumi nemanomwe akaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vatumira mashoko kunhengo dzebato ravo reCommunist Party kuti dzitsikamise hadzo hana apo hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika iyi uhwo hwavati hwatiwo vatidzikirei. Hurumende yeChina haina hayo kuzivisa nezvekukwira zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vasisina mabasa. Mimwe mitemo yehurumende yekumanikidza makambani kuipa mari inonzi yave kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi. Apo sarudzo dzasara mazuva matanhatu chete kuti dziitwe, bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kunyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kufambisa basa sezvinotarisirwa. Bato reCCC riri kuda kuti riwaniswe voters roll uyewo riri kugunun'una pamusoro pekuti mapurisa anonzi akavhota muurongwa hwekuvhota neposvo kana kuti postal voting ainzi aivhota akatariswa nevakuru vavo kuona kuti vavhotera panani, izvo CCC iri kuti kutyora mutemo wesarudzo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaudza musangano wavakaita nevaongorori vesarudzo nezuro kuti mutemo haubvumidze mapato ezvematongerwo enyika kugarira panovhotwa nevepostal voting. Justice Chigumba vakazivisawo kuti ZEC yagadzirira zvakakwana kutungamira sarudzo dzegore rino kunyange hazvo vanopikisa pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kupokana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii zviri kugunun'unwa nazvo nebato ravo.
Isu sevana veZimbabwe tiri kuchema nenyaya iri kuitwa neZEC yekuti iri kuramba ichingotyora mitemo yenyika inoenderana nesarudzo. ZEC inofanirwa kuti ipe voters roll kune munhu wese anenge ari kumbira, anenge ari muZimbabwe, angave registered voter, angave munhu ari kukwikwidza kana kuti musangano uri kukwikwidza. Vanhu vari kupinda musarudzo imomo vanofanira kunge vachiziva kuti ndiani ari kuprinda ballot paper, mangani maballot papers acho aprindwa. Pa ballot paper ndopa ne sarudzo dzacho. Zvino kana vasingaudze vanhu vari kukwikwidza kuti vaprinda maballot papers mangani, vakaprinda 10 million, vakaprinda 20 million.
Vakamandadza munoti nenyaya yakwidzwa kudare neCCC nemashoko ataurwa navadzokora.
Isu tinovimba kuti ZEC ndeimwe yemakoko anonziwo maindependent statutory bodies eZimbabwe anoshanda aine mutemo yainofanirwa kunge ichiteedza. Sekutaurwa kwazvakaitwa nezuro naJustice Chigumba, vakatiwo vane mitemo yakakwana inovatungamirira pamabasa ose avanoita. Nyaya yekuprintwa kwepapers inyaya yavanoziva zvakare. Tinobayira kuti sezvo ivo vati vanoshandisa mitemo vachateedzera mitemo iyoyo sekunyorwa kwayakaita. Asi chikuru chatinokumbirisa sekutaurwa kwazvaitwa naNational Spokesperson weZANU PF nhasi ndechekuti kana taita matambudziko zvisine kutorove triple C kana kuti weZanu PF kana kuti we any other political party kana zvine chekuita neZimbabwe Electoral Commission zvakangonaka kuti tiende tinoita interface neZeki towana mazwisisiro ekuti vakufambisa sei basa.
Manzwa zvataurwa navamandaza vadzokora hanzi kana paine matambudziko taurai neZeki munoti
hapana chatisina kuita zvavari kutaura izvozvo ndozvatinotogara tichiita Zeki inoisa zvimiti munzeve vasingateerere nhunha dziri kubva kutriple C ndosaka mazoona nhasi takwidza nyaya iyoyo kumataredzi mhosva
vamandaza iyo Zeki kuti ingozvichenurawo pane chakaipa here kuti inge ichingozivisa veruzhinji kuti tasvika papi nenyaya dzevoters row tapurinda maballot paper akawanda zvakadii
tokuzwa kwatinoita tose isu sebato rezanu PF hatitaure takamirira Zeki zvakadaro regirai nditi inini Zeki pari zvino isu tiri kuona ichiita zvainofanirwa kunge ichiita kana paine painokanganisa ndo pandati paya isu ngatitaure navo tichigadzirisana navo nekuti maonere edu tiri kuona sevane an open door policy kumapato ese ndosakaiwa vana tripusi vari kuwana mukana yekuti vataure zvavanotaura.
Vadzokora, tanzwa vamonzora vachiti vemapato anopikisa kupedza nguva kuti munge muchipinda musarudzo idzi kana kurakidza upenzi nekuti hapana chamunobuda nacho munoti iwo nemashoko iyayo euchenjeri abva kuna vamonzora.
Handioni kuti mashoko euchenjeri isu kana tichiona vamonzora tinoona Zanu PF B pane tsoro yavari kutotamba ipapa neZanu PF saka hatiteerere zvinotaurwa navamonzora isu tangotarisana nezuva raakusvika iri 23 August tongoramba tichikurudzira vanhu vedu kuti vasateerere zvimwe zvinobva nekokoko saka handei nouwandu hwedu tinovhota musi wa 23 August.
Vamandaza vamonzora vari kuti kupinda musarudzo idzi kupedza nguva vachiyambira vemapato anopikisa munoti iwo seZanu PF?
Isu tinoziva kuti vamonzora havasisiri vaballot vakatiwo havachapinda mumakwikwi saka hatitambise nguva yedu tichiteera zvinotaurwa navamonzora vanoteerera ndivo vanga vachiyambirwa kana kuti vanga vachiudzwa isu tinoti nyaya yedu kuruzhinji rweZimbabwe kuenda kunovhota musi wa 23 chawakanakira musi wa 23 inyaya yekuti kungosikoti tsepete pamasvingo ipapo.
Nhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna tsvachigaro weTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo nesvondo apo chikwata cheEngland chichakweshana nechikwata cheSpain mumutambo wemafinals kuAustralia. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Adebe.
Final ichatambwa pakati kweEngland neSpain. Matimu maviri aya aita mushe mutournament ino. Fanika England kuti inge ichikwanisa kuti irowe mahost Australia yaita mushe iyezve ndokutanga kuti vange vachipinda mufinal. Zoti Spain nayo yarowa Sweden. Sweden yanga ichinetsa zvikuru mutournament. Tirikuona kuti inenge iri final inenge ichinakidza. Sekuona kwangu tinogona kuona England ichiwina World Cup e.
Tombotarisa matimu akabva kuAfrica akatamba sei semaonero enyu?
Tikuona vanyana South Africa yakwanisa kutinge ichipinda mulast 16 kuzoti Morocco neNigeria zvaakatamba mushe kuti nazvo zvinge zvichipinda ipapo. Asi takatarisira kuti kune World Cup iri kuya tunzwa kuti South Africa iri kutarisira kuti inge ichihosta makwikwi aya. Saka takatarisira kuti nyika Africa inge ichitora ipapo.
Sangano reFIFA ringadzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika kumutambo uyu weFIFA Women's World Cup?
Kuchine basa guru rinofanira kunge richiitwa neFIFA kuitira kuti mamighty warriors etu ange achikwanisa kuti asvike ipapo. Toziva kuti vakambosvika kumaOlympics saka tinofanira kuti tinge tichisimbisa kuvhira ipapo. Asi parezvino mastructures etu haasi kupamba mushe tinofanira kuti tinge tichiisa mastructures yetu akati koshei e women's football. Toona kuti kune normalization committee ina former Mighty Warriors coach Rosemary Mugatsa. Saka
manzwa kuna muzi wetu adebe achitaura naMavelous Mshanga we Studio 7 ari kuBulawayo musakanganwa chirongwa che women's round table apo tiri kutaura nemadzimai ari kukwikwidza musarudzo anobva kumapato akasiyana siyana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle namhlanje kungolwesine mhlaka 17 Ncwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla le-TCC angamachumi amane 40 abotshwe ehamba ngezimota ekhankasela ukhetho eGlenview ngolwesibili amiswe emthethwandaba namuhla. Abezanu PF bathi ibandla le-TCC lesaba ukunqotshwa kukhetho yikho selijona imithethwandaba njalo likhonona ngeZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye lezinye inhlangothi zikahulumente. Ibandla le-TCC lona lithukuthele phezu kwamazwi kasikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga, yena othi ilunga laleli bandla uTinashe Chitsunge waxotshwa yimota hatshi ukuthi wagongodwa ngabasekeli bezanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-TCC abangamachumi amane 40 abagoqela oncintisa edinga ukuba ngumeli we-Glenview South edalele parliamente ababotshwe ngolwesibili behamba ngezimota bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo eHarare bamiswe enkantolo namuhla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Abe-CCC laba babotshwe ngolwesibili ngemva kokuphatheka kuhlelo olwekharali olokutshayela izimota zabo besuka emavinkilini awemachipisa emzini we-Highfields besiya emzini we-Glenview. Amapolisa athi ananzelela ukuba lolu hlelo olwekharali beluphambana lemithetho yelizwe kungakho belumisile, kodwa abe-CCC baqhubeka bebhoda ngezimota lezi baze bagcina bebabopha. Igqwetha elimela abantu laba umnumzana Kutsai Katsere uchasisele umhlangano lentatha lezindaba ukuba betheswa macala bani.
Disorderly conduct,
betheswa icala lokuphambanisa ukuthula, betheswa njalo icala lokwehluleka ukutshela amapholisa ngomhlangano wabo. UGrant Moore Hakata betheswa icala lokwehluleka ukutshela amapholisa ngomhlangano wokubhodabhoda ngezimota.
UKatsere uqhubeke sithi ababotshiweyo bancitshwe ukudla lamanzi okugeza okwamalanga amabili. Amapholisa athi alobufakazi ngoba abantu laba babotshelwa endaweni lapho abenzela khona icala. Kulabantu abafuna ukufakaza ngodaba lolu njalo bathi kukhona abakuthola endaweni lezi okuveza ukuba benza icala. Kusenjalo, ibandla le-CCC namhlanje belisemthethwandaba waphezulu e-High Court ngemva kokukhweza udaba lwabo lokuthi idale libambe ngamandla abekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ukuthi banike ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuba i-ZEC ithi izabapha i-voters roll mhlaka 19 ngomgcibelo.
Bafake isinqumo under oth ukubana bazasinika i-voters roll mhlaka 19 ukwenzela ukuthi sibe layo ibe verified lama polling stations sibe siwazi ukubana wonke umuntu ebekwazi lapha avotela khona njalo kungabi lesitsotsi esenzakalayo.
Ngolunye udaba, uMongameli Emmerson Mnangagwa usukume izolo ntambama esiya kwele Angola emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi wezekazi le-Afrika owe-SADC Summit. ELeZimbabwe likhangelelwe ukuthola isikhundla somsekeli kamgcinisihlalo we-SADC ozaba ngumsekeli welizwe le-Angola lona elizaba lomgcinisihlalo we-SADC. Lokhu kusolwa ngabaningi abathi kuza kwenza i-SADC ehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngemfanelo ikakhulu ekukhangeleni ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwa ngeviki ezayo. Kodwa oncintisa imele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma koBulawayo uMnumzana Admire Maskati uthi bayalamukela inyathelo leli.
Kuyinto enhle ngenxa yokuthi iZimbabwe ililunga le-SADC, ilemvumo njalo ilakho konke okuyifaneleyo ukuthi ithathe izikhundla kusigaba se-SADC.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlozelo Zindlovu.
Abebandla lezano PF namuhla basole ibandla eliphikisayo ele-CCC besithi liyaqhaqhazela ngokwesaba ukunqontshwa kukhetho. Yikho nje selikhweza amacala angapheliyo okukhonona ngokhetho lolu emithethwandaba. Lisola njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, amapholisa kanye layo imithethwandaba. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Ekhuluma lentatheli izindaba namuhla esigodlweni sebandla lakhe eHarare, isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Christopher Mtswangwa uthe abalungiselelanga lolukhetho ngokuhlelekileyo abe-CCC, yikho sebesola inhlangothi zikahulumende ezibona ngokuqhutshwa kokhetho ezifana leZimbabwe Electoral Commission, abeZimbabwe Republic Police, iZBC kanye lezinye.
They are now much more interested in challenging
indaba sibili ukuthi izethu lamapolisa lezinye inhlanganiso zikahulumende baqhuba kuhle umsebenzi wabo. Kodwa laba sebesesaba ukunqotshwa njengebandla, sithi abatshale nenhlanganiso lezi zinqotshwe kakuhle bethule.
Kodwa wabona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi abasoze begoqe izandla beyekela lezi nhlangothi zizenzela umathanda.
Thina siyabe sifuna ukubona ukuthi inhlanganiso lezi ezisebenzela umphakathi zisebenza ngemfanelo njalo ngalokhu okuhlelwe kukumthetho yethu yelizwe.
Ocubungula indaba zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo uyakusekela okuchiwo ngunkosikazi Shiriedenga.
Vele indlela abaoperator ngayo babamba ama institution angu-4 aqalajikileyo, babamba ama-court, bebambe iparliament, bebambe izethu naleyo, bese bebamba abachuphi bendaba.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele uMnumzana Elton Ziki uthi bakhala amanga abe-CCC.
Lokhu esikuzwayo ukuthi i-CCC lokhu ikhomba iminwe isithi ZBC, iZRP kumbeni iZEC, hatshi ifanti i-CCC ifanti izikhangele yona ngokwayo.
Igqwetha likaMnumzana Xavier Kasukwere ovinjwe ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe njalo ecubungula ezombusazwe unkosikazi Jacqueline Sande uthi ukhetho oluzayo lihlazo ngoba inhlanganiso ezibona ngokhetho elizweni zisekela ibandla leZANU-PF.
IZANU layo ukuthi ziphume ikhuluma into enjalo kusho ukuthi bona babona ukuthi abantu laba ngababo. Okutshengisa khona ukuthi ukhetho oluza kwenzakala mhla ka-23 August asilokhetho olufaneleyo, asilokhetho esingaluthi lona lu-free and fair.
I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma labe-ZEC ngoba bebengasabeli omakhalekhukhwini wabo. Kodwa bekhuluma izolo lenhlanganiso ezizohlola ukhetho lwakuleli, i-ZEC kanye lamapholisa batshela lezi nhlanganiso ukuthi bayenza konke okusemthethweni ukuze ukhetho luqhutshwe kuhle. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Topias Mudzingwa.
Ibandla eliphi uxolo ibandla eliphikisayo ele-CCC seliveze ukuthukuthela okukhulu phezu kwamazwi ethulwe ngusikomishi wamapholisa uMnumzana Gordon Matanga. Yena utshele inhloli zokhetho ezivela phandle kwelizwe izolo ukuthi umsekeli we-CCC uTinashe Chitsunge obikwa wagongodwa ngamalunga eZANU-PF eGlenview kumaviki asanda kwedlula wagxotshwa yimota. Nanka amazwi kaMatanga.
On 3 August 2023,
We received a case of public violence in Glenview, that is here in Harare, in which a life was unfortunately lost. The deceased, Dinashe Edson Chitungi, aged 44, was run over by a truck in the course of politically motivated skirmishes. It is important to note that we have since arrested a total of 15 suspects in connection with this case, and all of them are being charged with public violence.
Lawo ngamazwi kasikomishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga. Umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole kakhulu amazwi kaMatanga esithi uChitsunge wabulawa yiZANU-PF.
Kuyadamisa, kuzwisa ubuhlungu, kuyahlukumeza umoya lengqondo ukuthi amapholisa sebehave njengamapholisa kaSmith. Uhulumende weZANU-PF wenza khona ukuhiyana okwakusenziwa nguSmith, ukuthi uSmith wayegongoda abantu esebenzisa amapholisa, ephinde esebenzise ama-courts lamasoja. Yikho-ke namhlanje uma ebesithi uChitsunge wabulawa yimota, khona kulobufakazi, kulamavidiyo, kulabantu ababelobhova, siyabazi labantu bakhona, hayi sithi sizafika isikhathi lapho laba bantu abazaba accountable, ngoba abanye lokho bebehave njengabantu ababesenza igugurawundi. Namhlanje emaNdebeleni le Midlands sithwele nzima, silabatwana, silababozi bazali, abantu abalazithupha bagongodwa njengakhona okwenziwa ngamapholisa labantu beZANU-PF. Kungenani abantu sebephiwe isikhathi esithi ikesha, ichance yokuthi uma befuna ukulungisa ububhinya lobugovu lobo benziwa izanu, ababuye bazekhwichiza ngamavoti abo mhla ka-23 August 2023, ngoba lwana ujaha kasoze fele ize njengegundwane. Abantu abatshengise ukuzonda kwabo, bahle bakhuphe ingcekeza yonke okuthiwa ngumbuso weZANU-PF.
Simzwile njalo uMatanga esithi yebo kulodlakela lapha lalaphaya, kodwa uthe izehlakalo lezo zinlutshwana kakhulu okokuthi kazisoze ziphazamise ukuqhutshwa kokhetho ngemfanelo.
Uma kusifa abantu ukhulumane, ufuna impi, ufuna igugurawundi, ngoba vele bona abalandaba, ngoba babulala over 20,000 abantu besintwini ngegugurawundi. So uma kusifa abantu 2-3 bona babona ngani ngamakhaza, hayi sibuhlungu, abantu bazaphindisa ngevoti.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TRIPC, elikhweze izolo udaba lokuvota kwabakubutho lamapholisa emthethwandaba, lithi kalisoze lamukele impumela yokhetho lwabavote ezinkambeni, ngoba ukhetho lweposo lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla leli lithi ikomishini yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yephule umthetho ngokuqhuba ukhetho lwe-postal voting lolu ezinkambeni, njalo lokudinga amaphepha okuvota ingazisanga abancintisa kulolu khetho. Umgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kuliqiniso ukubana sebevota ezinkambeni lapho abazahanjiswa endaweni ezitshiyeneyo ngeviki ezayo kuqhutshwa ukhetho. Uthe amabandla wonke kawavunyelwa ukuhlola ukhetho lolu ezinkambeni zamapholisa lamasotsha, kodwa i-TRIPC yona ikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ithi konke lokhu ikwephula umthetho. Ithi ibandla elibusayo lesaba ukuba amapholisa alakho ukuvotela amabandla aphikisayo njengalokho kwenzakala ngo-2018 eHarare, lapho avotela khona umnumzana Tendai Biti owayekumanyano we-MDC Alliance owanqoba umnumzana Terence Mokope owebandla leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee. Unkosazana Mlotshwa usungula lingxoxo.
Nxa ukuthi kuyinto engethusiyo kabasekele i-election le si-observe, kabasekele sibe lama-polling agency khona lapho. Ngenxa yokuthi sebake bakunanzelela ukuthi ubithi wake wawina, kutsho ukuthi bona sebekugwema ngokuthi bayenze i-command voting. Akwenzi baba ukuthi ube ngumdlali wegemu, uphinde ube ngu-referee futhi. Akube lamanye ama-referees that are outside ZANU-PF. Let people vote, kube la independent people who are going to be looking at that vote. We need that. It's very important.
Kona poke kolite, hiko nganu ya supa. Ukanya zani, pati, o referee, ZANU-PF, o referee, izek.
I see all cleanings, so kuta ma police aboke ngabe ZANU-PF. They're supposed to be apolitical. Although, si kwazi, mkito poti na, agula venu mtu ongaba apolitical. Whether yungu police, whether yungu social, kube yungu fundi, sime weni, ula kwa ala kwa elfu zina kwa zaba kwa zuna hai, minangafuru hamba nilisango. Lenu utona mina lawe sakhele nezinini akumela ngoti kona sipoqiswe yiloko okwenzakala okuzenzela mhlaka 23 after mhlaka 23 kumele sihlangane ku City Club kumele sihlangane kuwo banibani sibe sonke endaweni sibe yini
siyakuzwa
indlela kumele sibambe ayo into leyo
siyakuzwa kolide nxa kusenzakala konke lokhu mamlojwa pho ukhetho luza kuqhutshwa njani.
Mina ngibona ngani ugolide address a issue wrong. The issue is akusikuthi nasithi amapolisa ngawezano hachi asithongo njalo sithi amapolisa kawavote ama EU observers lamanye ama observers accreditiweyo ekhona lamapolling agents ethu yazisiwe esikwalayo kuphela ukuthi ZANU ibe yiplayer iphinde ibe ngureferee emachine leyo sifuna ukuyidlala ongathesi nxa ama election service wesemenye zelo kutsho ukuthi ubaba uNelson Chamisa is a candidate in this election, kutsho ukuthi ubaba uMnangagwa is a candidate in this election, so akumelanga abe umphathi ntambo yena abe engu candidate for election. Asali sibili bantu bakithi igolide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho, kodwa sitsho ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngureferee at the same time. Obviously Mpemba ngeke uzitshayele wena nxa lisenza into wrong. Kubi ukuthi amapolisa enziswe i-command voting, kabavote okusentandweni yabo abakufunayo. Antsho ivoti liyilungelo lakho, ivoti liyisikrethi yakho, kanti abakhulu bamapolisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenzise i-command voting. Yikho kuphela esikhuluma against. We are just saying you cannot be a player and a referee at the same time.
Gqiba khonapho golide
umamlotho ayisiko vele konoko thina njengeZANU-PF asiko kwabana vela sivotisi, lati si player njengani, asivotisi vela asifiki ndawo tizokapa, lati simelele ukubona kona sure emaphoyiseni kwabana sizathola amavoti amangaki kuphela, njengoba lani limelele impumela efana nayo. Athina asikho ndawo lingazifaki njengeZANU-PF phakathi kwabantu, even emapolisini enkambeni ukuthi benze njani iadresani bona lingafaki iZANU-PF phakathi, yikho labo eliphambanisa khona sesithi iZANU-PF sikenze so wothi amapolisa ayenze so siqedlani labo ngoba lathi sibakwazi bantu babakwenze njani khona okuqala khona ngale. Kumbe nxa kuyizeki asike yizeki sibumakwazi izeki ikwenze njani khona ngale ngoba lathi sinjani sifanana lani mama akusayo Mpemba thina la thinaba simelele ukudlala inguqu lapha silabo Peter Ndlovu labo konjela esitedium lapha sifuna ukukho ezenye indlela ongaso ziyibone mama
mamlotho.
Hayi lamele ugcina ukuthi hayi ugolide ngiyambona ukuthi yena he is playing to the gallery, he knows ukuthi they are expecting a win from i-command voting le abayitholayo. Kubi nxa kade bekubona ukuthi ukuthi into embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi zekhi isiyakwenza si election ama stakeholders wonke ngeko present kuthi ukuthi they tend to benefit from whatever is happening emapoliseni that's why bengakahlaba impe ukuhlaba umkhosi nasihlatshisa umkhosi ukuthi we feel ama observers kumele bekhona ama polling agents ethu kumele bekhona ama ballots siwabona ukuthi qedwe ukuvota yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili uGolide uPeter Ndlovu wabuNelson Chamisa Silaye useredi ukuyahlohla enguqinileyo
unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa ngoyibandla le-Triple C ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Amalunga amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhangasela ukuba ngamalunga edale lephalamende emela inkulumane abe lengxoxo mpikiswano lapho athole ithuba lokuveza afisa ukukwenzela uZulu engakhethwa ngeviki ezayo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo zihlangene lezakhamizi zenkulumane kobulawayo zikhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho lolu ngokuvota. Okukodwa okuvele kulabo abafisa ukumela lumuzi edale lephalamende yikuba bonke bathembisa ukuthi bengavotelwa banqobe kulolu khetho bazaletha inguquko bathuthukise ilokishi leli njalo bamele uZulu ngendlela emqotho. Umnumzana Desire Moyo oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ukhuthaza abahlali benkulumane ukuba basukume ngelanga lokhetho bayevotela inkokheli ezabamela ngokugcweleyo.
Silifisela ukuthula, silifisela ukubambana, asihlaleni sazi ukubana ilanga lokuvota ngomhlaka 23 August, njalo afterayo sivotele nini inguquko, sivotele nini i-CCC elabakhokheli abaqotho abazadinga ukuletha utshintsho kithi sonke.
Unkosikazi Nompilo Bebe ofisa ukuvotelwa oyebandla leZimbabwe African National Congress uthi ulesifiso sokuthi angene ukuze lengezwe inani labesifazane edale lephalamende.
Since I'm the only candidate ongumama obe ekhona engukhangelelayo ukuthi let's advocate for omama ukuthi sibele izivinzi sokuma kupolitics.
Umnumzana Andrew Ndlovu omele ibandla lezaphu laye odinga ukumela lesi sigaba ephalamende uthi bazimisele ukuthi balandele umthetho sikhathi sonke.
Come 23 August kumele ngingene ngimele ephalamende ngimele abantu benkulumane constituency ngikhangela ukudefenda iconstitution yelizwe okuyiyo abayivotela ngereferendum.
Umnumzana Freedom Murechu inkokheli yabatsha kobulawayo ekubandla lezanu PF njalo emele ibandla leli kukhetho lelunga ledale lephalamende uthembisa inguquko enkulumane nxa izakhamuzi zingabakhetha ukuba ngabameli babo.
Ubulawa omhle athi simaze ngobulawa omhle setshintshe waba ngokunye kumele sisebenze ndawonye imigwaqo ifile akulamanzi amanzi ayahamba amaparks abantwana abasenendawo zokudlalela amasiwa ageleza everywhere.
Unkosikazi Hilda Banda umhlali wenkulumane ukhuluma ngokwelatshwa akuthole mahala lamhla phansi kohlelo lwezakhamuzi oluqhutshwa lilunga lezanu PF elincintisa lifuna ukumela inkulumane.
Bengingazi ukuthi kulohlelo ngahlangana la kodwa into abangenzele yona bengingayicabangeli. Ngiyagula ngila amaphilisi ngiyaswela ngila mali yokuthenga wona amaphilisi okufanele ansize kodwa namhla ngisengawatholi.
Inhlanganiso eyezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association ndawonye le-Election Resource Center zihlanganise izakhamuzi zenkulumane ndawonye lenkokheli ezifisa ukubamela edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga abancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edale lephalamende baya phambili ngemikhankaso yabo bethembisa uZulu wePlumtree inhlelo zentuthuko. Omunye wabo ngunkosikazi Bekezela Maplanka omela ibandla le-Triple C.
Ibulilima constituency from 1980 Isaac Bele candidate engumama. Mina ngingumama wokuqala okuma ebulilima ngimelela isigaba sakithi sebulilima. njengoba kunjalo nje kunengi lesikhangelane lakho ukuthi sikulungise ku constituency yebulilima. Okokuqala ngizakhuluma ngemgwaqo. Imgwaqo vele kayihambeki. Sile umgwaqo osuka ePlumtree siya kondolwane kawuhambeki. Imota zihamba nzima. Sile umgwaqo osuka ePlumtree via Dombodema usiya eHingwe kawuhambeki, imota zihamba nzima. Ama bridge afile, imota zichapha nzima. Ikakhulu iside leHingwe khona ngale kule bridge eliyingozi kakhulu ezimoteni. Bese ngikhuluma ngomgwaqo Plumtree via Machinge ufile akuhambeki. Ngikhulume njalo la ngomgwaqo Plumtree Mathangani, ngomgwaqo ofileyo kakuhambeki. Madlambuzi Road ufile kakuhambeki usiyafika eBhambathi. Yonke imgwaqo engiyibalileyo imoto ingaphuma kuphela ihambe iyabuya ingena egarajini. Ngokunjalo ke silomlando ukuthi silungisele abantu bebulilima umgwaqo, ngoba kabala ndlela zokuhamba kulamabhasi ayihamba khona ngale imigwaqo yonke nale engiyibalileyo. Abanikazi bamabhasi bagcina bekhipha ngenxa yokufa komgwaqo. Bese ngikhuluma futhi ngezikolo. Indaba yezikolo ibuhlungu kakhulu ngoba abantwana bafunda kachana, izikolo zinzutshwana esigabeni sakithi sebulilima. Abantwana basuke ekuseni ngo-4 baze baphenduke ntambama ngo-7. Umango ohanjwa ngabantwana mkhulu kakhulu. Engingafanisa lokuthi umntwana uhamba 10 kilometers ukuya esikolo, 10 kilometers ukuphenduka. Ngeviki umntwana uhamba 100 kilometers.
Yebo, uthi zonke lezi zinto izanu yehlulekile ukuzenza, kodwa yona ithi isilethele uZulu intuthuko, ithi umnotho usuzinzile. Kanti le mgwaqo okhuluma ngayo izanu ithi hayi, imigwaqo isilungisile njalo iyalungiswa.
Hatshi, ayisikho. Ayisikho ngoba kunje ngikhuluma abadala bavele bahamba nzima imango yonke nale engiyikhulumileyo. Abadala izibhedlela ziyabashotela kakulamanzi. Konke khona lokho engikubalileyo izinto ezamazama azizange ziathendwe, akulamuntu akwanaka ukuthi azilungisele abantu bebulilima. Ngokunjalo ke ibandla engililandelayo, ibandla engilimeleyo ele-TCCC lithembisa ukuthi lona liyibandla elimelele uZulu wonke weZimbabwe. Njalo nxa liwina, liwinela umuntu wonke, linqobela umuntu wonke oseZimbabwe, linqobela isizalwana sonke seZimbabwe. Konke okuhluphayo ukukhangelane lemsebenzi, ukukhangelane lobunzima bamanzi, ukukhangelane lezibhedlela, zona lezi senke ngakhuluma ngazo, ibandla le-TCCC lizabona ukuthi abantu baphila kahle, zonke izinto zona lezo ziyalungiswa.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngowe-TCCC oncintisa edinga ukuba ngumeli webulilima ePhalamende. Sixoxe njalo loncintisa kukhetho lunye emele iZaphu, umnumzana Atwell Ndlovu.
Thina njengoZaphu into esithembisa abantu ukuthi amandla ezabelweni ngolimi lasemzini abathi devolution of power, nokuthi ukorruption ubusela ibuqede ngazo zonke indlela, njengoba lamanga lawa akhulunywa iqembu lezanu eliyibe elibusayo sisifisa or sifuna njengaba ukuthi abantu bezizwe bekhululekile, ngoba yinto eyalwelwa ngabantu bengaphansi kweZaphu futhi balwela ilungelo lokuthi bevote, ivote labo lihlonitshwe.
Inkohlakalo okhuluma ngayo lizayilwisa njani, lizayiqeda njani, ngoba uMgabe wayechikhona lokhu khona lanamhlanje, uMnangagwa uthi ulwisana layo kodwa lokhu igxilile.
Njengoba sibeka nje ukuthi sikhuluma nge-devolution of power, amandla ezabelweni, hayi okukhona kathesi abakwenza sengani yi-devolution of power. Sikhuluma ngamandla ezabelweni njengabantu abemathebeleleni South. Sifisa ukuthi uma singanqoba kulolu khetho, abantu bemathebeleleni South sikwazi ukuzikhangelela umnotho wethu, sikwazi ukuzikhangelela abantu bangakithi, sikwazi ukuthi wonke umuntu uyathola ezimpila kahle, uya esikolweni, uya zonke izidingo zoluntu sihlangabezane lazo. Kuthi ama-ofisini kahulumende senze ngesiqiniseko sokuthi ubugebengu bona lobo bathiwa umgaba obuloko buqhutshwa ngumnangagwa.
Umnumzana Athwele Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima edalele parlamente emele ibandla lezaphu. Wancintisa esigabeni esifanayo emele ibandla lezanu-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona lanxa ebethembisile. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.